Gwaro iri rakakosha pakuti mukaona matambudziko atinawo munyika muno ndeyekuti nyika yedu haisi kukwanisa kugadzira zvinhu zvakachipa zvinotengeswa kunze kwenyika. Pari zvino tirikushandisa mari yekuAmerica inonzi United States dollar and munhu wese ari kuziva kuti tione mari iyi munyika muno hatikwanisi kuiprinda zvitaita kudhara. Tinofanira kutengesa zvinhu kunze kwenyika. Saka gwaro iri riri kudonongodza matambudziko ane Zimbabwe kuti ndepapi patikutadza kugadzirisa kuti nyika ende mberi. Saka takabuda nenhau yemagetsi. Magetsi ari kukanganisa production maindustries. Makambani haakwanisi kuenda mberi vachishandisa majenereta. Takabuda futi nenhau yekuti nyaya dzezvigadzirwa zvedu zviri kudhura nenyaya yekuda kwemvura. Mareta muchitikadzi akawandisa kupfuura ino dzimwe nyika. Tikaona kuti mataxis muripo inoenda kuhurumende yakawandisa muzimbabwe chiri pachinhanho chakaipa chakanyanga tichitarisa nedzimwe nyika. Saka kana tichida kugadzisa upfumi hwenyika tinofanira kutanga taona semunhu anoenda kuchipatara kana usi kuziva kuti mwiri rako rakuzwa mushe unoenda kuchipatara wonotorwa x-ray nachiremba poitwa ripoti yekuti ndo zvirwere zvaunazvo. Saka zvirwere izvizvi ndo zvatiri kubuda nazvo muripoti.
Asi gwaro ramuri kunyora iri rakasiyanei nemamwe atiri kumboona ari kutaura nezvemamiriro akaita zvinhu imo muzimbabwe.
Pane magwaro awirwa nebhenge repasi rese rinonzi World Bank neimwe ungano inonzi World Economic Forum iri kuswitzerland. World Bank bhenge repasi rese rinonga richitaura kuti muzimbabwe mune dambudziko rekutanga makambani ndo nyaya huru iripo. ReWorld Economic Forum rekuswitzerland rinonga richitaura zvekuti zimbabwe mashandiro ehurumende machandire makambani kuti ari kukanganisa papi pakuita kuti nyika ende mberi tichienzanisa nedzimwe nyika pasi rese. Asi harizotauri kuti udhamu nekuti varikuyera pasi rese. Saka munoona kuti nyika imwe naimwe inonga ine mapeji maviri anonge achinyora zezimbabwe. Saka hazvina kudzama kuti redi rine mapeji anosvika dzama. Saka rinonyatso kudanimita panapa neapa nezvasiwa nezvemamwe magwaro kunyange tichitaura zvimwe zvimwe chete. Asi redu rinoenda pamberi rotaura zvimwe zvichikutaurwa nemagwaro ebhenge repasi rese.
Muri kushandawo here nehurumende nekuti munogona kubuda negwaro rakadai rinenge rakanaka. Asi kana musinawo karutsigiro rwehurumende hapana chinobuda nekuti ndo vanogadzira mitemo iyi.
Sure, tiri kushanda nehurumende. Ofisi yemutungamiri wenyika ndiyo yakanga ichitungamira.